Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti he. Hei no na uzedu za nasi chishanu mbuzi 15-2019. Nengo ze zano PF zirimu komiti paramende inoona nezve kushandiswa kwemari nehurumende iyo ina vatendai biti veMDC sasachigaro wavo dzinoramba kutambira vatendai biti sasachigaro wekomiti iyi sezviri kuitwawo nebato ravabiti zvekusacherechedza vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika. Izvi zvaita kuti urongwa hwekunzwa kukambani yeSakunda iyo iri kunzi yakaita zveori pamari yayakapiwa nehurumende usanzwikwe pamberi yekomiti iyi. Makore maviri akwana kubva musi wakaziviswa nyika kuti mauto ainge apindira mune zvematongerwo enyika aine chinangwa chekubvisa matsotsi aive muhurumende pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy, tiri kunzwa kune vakawanda kuti pane zvavanoyemura here zviri kuitwa nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoisa ruoko rwavo pamutemo weMaintenance of Peace and Order Act, vakawanda vachiti mutemo uyu une zvikamu zvinotyora kodzero dzevanhu. Bazi rezvemari rinoburitsa mazuva achabhadharwa vashandi vehurumende mabhonasi avo, vamwe vachitambira nhasi vakaita semauto, mapurisa, vekumajeri nevezveutano, asi vamwe vashandi vehurumende vachinzi vachapuwa mari idzi mwedzi unouya. Vana mukoti muzvipatara zvekanzuru yeHarare vanoti havasi kuzodzokera kumabasa kwavo kudzamara kanzuru yagadzirisa mari dzavari kutambira idzo vanoti ishoma. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvakaitika makore maviri apfuura apo mauto akapindira mukubvisa vaRobert Mugabe pachigaro semutungamiri wenyika achiti aida kubvisa vanhu vari kuita uori muhurumende. Tiri kutarisa kana nyaya yeuori iyi yagadziriswa kusvika pari zvino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.